Musi wechishanu Manheru, nzvimbo yemutasa inobata mawadzi ward 10 kunonzi kusamaringa, ward 19 moyo shumba dombo, ward 18 nyakatsapa shamu, neward 24 kwamapara. Nzvimbo idzi dzakawirwa nedambudziko rechimvura mawe takatanga pakati peusiku kuma 2:11 zvekuti patakazofamba nezuro tichiita assessment mumawadzi aya takaona misha mizhinji yakabviswa madenga neimwewo yakadonhedzwa madziro ayo nemagadheni nemuminda magwere akadonhedzerwa pasi.
Muungati imhuringani dzakawirwa nedambudziko iri?
Misha yandakasvika chaiyo chaiyo ndichinyora pasi ndakaverenga misha 57 but handina chokwadi kuti ndiyo yese here nekuti handina kukwanisa kutenderera nzvimbo yacho yese bcause yakataramuka uyezve ihombe. Takange tatumana tumana kwakasiyana. Ndinoziva kuti kune timu yekudistrict administration yaDDC yakabatawo nerumwe rutivi.
Pane vakakuvara here?
Ndine misha mitatu yandakaona yakatodonha ichiwira vanhu vanga varimo. 4 wacho pamusha wekutanga wakaenda kuchipatara pamwe shumba clinic wakarapwa wakadzoka kumba. Then umwe musha vanhu vacho ndevechipostori zvavo saka vadairi mune zvekuenda kunorapwa. Mudzimai wepo akakuvara musoro akanobatsirwa kunzira dzavo dzemarapiro avanoita. Ndakaona aiswa grease mumusoro. Ndo vanhu vatanga takanzwa vakakuvara. Vazhinji kwakuri kungoparara kwemidziyo nekuti midziyo yakanaiwa nemvura, masofa, mibhedha, matebho zvese zvakadaro zvakaparara mudambudziko iri. Kuzoti magadheni magwere mazhinji tirikutoona kuti ratoo dambudziko renzara mukati menzvimbo. Magadheni miriwo bhinzi dzanga dzarimwa nevanhu zvakapera kuparadzwa zvese.
Zvii semaonero enyu zvingade kuitirwa vanhu ava kuti upenyu hwavo huvewo pari nani?
Padambudziko kukura kwarakaita pane zvinhu zvakawanda zviri kudikana asi ndinofara kuti ofisi yaDDC nezuro pataifamba vaibatana nevanhu vatatii navo vachida kunzwa kuti vangapa rubatsiro rwupi. Saka ndakazopiwa information yekuti pane vakanga vapwanyirwa dzimba idzi misha inokwana 4 or 5 vakazopiwa matend.
Ko, sei dzimba dzakawanda kudaro dzakadonha nemhepo nemvura?
Inyaya yekuti vakavaka dzimba idzi pasina simende. Chinoitota kuti vavake pasina simende hakusikuti havazivi kuti dzinodiya simende kuti dzisimbe asi kutoshaya.
Ko, pane zvekupfeka apa pangadiwe zvinhu zvakaita sei vasarwaka?
Nguva yatiri yatongova yekutonhora. Vanhu dai vakakwanisa kubatsirawo nezvinodziya angava mablankets vanokwanisa kubatsira zvakare nelighting. Munoona kuti dambudziko iri riri kuitika mumisha ari manheru kunyanya saka makendu haazoiti kushandisa kubakidza kuti vanhu vaone. Saka zvimwe zvinhu zvakangokosha kuti mikova ibatsirike nemalights anotakurika esola aya kuitira kuti panenge paitawo dambudziko vanhu vanokwanisa kuvhenekerana vachiona.